kana muine mashoko kana munoda kana ndani chida kuti kana muine kana mashoko kana muine kana zvamunoda kubvunza tina mufundisi Richard Sabvute vari parunhare kana muine zvamunoda zvakare kubvunza kwavari asi taurai zvenyu mukana ndewenyu.
Alright, yeah, tinavo vanhu vari kumusha pakuratidzira kwavari kuita zvinopa kutenda idanho rakanaka rekugadzira nyika yedu. Saka tinoshushikana nedanho riri kutorwa nemapurisa vachirova vanhu vachimbunyikidza kodzero dzevanhu. Mapurisa haafaniri kuita zvinhu zvakadaro because ndivo vanofanira kunge vachichengeta vanhu. Saka tiri kushushikana zvakanyanyisisa. Saka tarichikumbirawo kuvanhu vari kuZimbabwe ikoko vari kuratidzira vari kumusha vanofanira kurwisa mapurisa nenzira dzine ungwaro. Tiri kukumbirisa kana vachikwanisa kuwana mikoko yenyuchi ngavakande nyuchi pamakamba emapurisa vamborumwawo nenyuchi.
Zvinonai mukomana nechinanga musha ungavakwa nemabotso here?
Aiwa kakwa handiti vari kurova vanhu vachiremadza vanhu saka zviro haiti kuti vatore nyuchi vosvika vanopotsera ipapo vobva vatiza vasvake kana mamasiki dzimwe nzira dzokuti vasasungwe because hazvibatsirika vanhu vari kuchorwa kodzero dzavo vari kutyorwa mbabvu vari kudii. Saka iriko zvino kwatiri kuno kuMozambique tiri kushushikana zvakanya reti iri kukwira kutenga hiusa yezvino
ndoparikubvunzwa
zvakanyanya
ndoparikubvunzwa nevamwe ipapo vane chinanga
zvaro zveZimbabwe.
Ndo pamuri kubvunzwa nevamwe kuti iye zvino muri kukufurira muri kukurudzira vanhu vari kumusha kuti ngavanokanda nyuchi mikoko yenyuchi mumakamba emapurisa vatize vadii asi imimi mugere kumafuramhepo kuMozambique vamwe vanenge vakuti kwavane chinanga vadii kungosimuka kubva kuMozambique hakusi kure kuenda muZimbabwe votsvaga pane mukoko vomutakura vonokanda zvavari kutaura.
Tiri munzira kuenda ikoko because nhau iripo vana vevamwe vari kufa vachipotserwa matagas vana vari kufa mapurisa haana kana paanoti sori wokuti takatadza kudii vari kuenderera mberi nokuchora kodzero dzevanhu. Tiri murodhi kuenda ikoko because danho rasvika reti kunouka taakungoshandira nhava yezere mhepo tiri pedyo kudzokera kumusha ikoko.
Tine
zvizvarwa zveZimbabwe
zvakatambiswa
kubva kuZimbabwe zviri kutoshaodzokera kunana mashonari ndisendo avo
atikurudzire mhiri zhonga atikurudzire mhiri zhonga mukoma tinotenda zvikuru nemashoko amataura asi aiwa pfungwa yemhiri zhonga pastudio 7 haitambirwe mhiri zhonga haivake musha saka tinokurudzira kuti kuitwe
nyuchi dzakanaka because kana vakaridza putika havagone kupfuura nyuchi because mapurisa anyanyoenderera mberi zvakanyanya kushungurudza vanhu.
Aiwa
varuma vachienda kuhondoka havana kurwira kuti vazotambudza vanhu zvavari kuita pari nhasi.
Maita basa mukoma, tine vamwe vateereri, regai tingotora mumwe muteereri. Maita basa zvikuru mukoma, chichemo chenyu tachinzwa. Asi aiwa musakurudzira mhiri zhonga. Chris nemumwe muteereri.
Yebo jonga, ngilo Lunga ose South Africa. Yebo Lunga.
Sanibonani Studio 7.
Yebo linjani ba?
Hayi sikhona nathi njani nani.
Hayi siyaphila, siyakwamukela ku Studio 7. Ungasipha imbono yakho?
Oh yebo, kushiti hayi lami imbono yami njengayibeka nje iyeleyo ukuthi ugqugquzela ukuthi akuliwe angeke kusise ndawo ngoba ilizwe vele already limoshakele ngoba siyabona manje into ezenzekayo nje namhlanje lokhu kusasa yilokhana akuna neyodwa nje match lapha ukuthi ayenze ngempumelelo abantu bengashayiwanga. Bayashaya abantu every day, bayalimala abanye sikhuluma kumanje nje izile nje nezolo bekhuluma abanye bethi bavuka amaqolo abanye inyawo zibuhlungu ababotshiwe. So le ndaba enikhuluma ngayo mpela ukuthi thina abantu abangaphandle asingafaka umoya ukuthi akustrike ngapha ekhaya. Iqiniso mpela elihle kakhulu yazi imbone nje emihle ngoba uma kufika isikhathi sokuthi le government ekhona iyawa noma umkhokheli abakibo bayamkhumbula mhlambe badakazi la bekhona njengoba sibona nje impilo yakuthanda ukuba buthakathaka. Kusho ukuthi abantu thina baZimbabwe sizobe siyizicrapa vele nje sonke nje kunganamuntu nje ongakhona nje kuyinjoya in maybe inkululeko nje ezayo. So okunye njalo ngithola ukuthi manje uma abantu bekhuluma ngokuthi bafuna ukutshengisela nango sokuqhamuka njalo i-youth yezanu isithi yona nayo izozama ukuthi iphazamise konke okwenzeka lapho. Uma sikhumbula kahle kahle eminyakeni edlule ngama-81 and 82 ngale yana impi yaseNtumbane kwaba yiphutha alicishe lifana nalelo nje lingenzeka njengamanje elenziwa yiyouth yezano ukuze kube nomsindo. Kuliwe impela kufa abantu abaningi kakhulu kazi. Manje uma kubukeka namanje basaqala futhi basangena basabuyela futhi kuleyo nto ukuthi bebona bayolwa nabantu. Bangakanani abantu abademonstrator abangasafuna umbuso lokhona kumanje? Bangakhona yini bona bodwa kume ukumelana noZulu wonke eZimbabwe nje? Mabebekile. Ngiyabona ukuthanda ukuba nzima mpela ukuthi besifisa ukuthi yazi isimo lesi singehla nje yazi kungabi nobudla umdlamo lo besibonayo lebusukuzwayo. Ngoba awusakwazi manje nokuthi ungathemba bani ushiye bani.
Hayi hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu imbono yakho yakha kakhulu Jonga.
Mm-hmm.
He's saying no violence, people should
demonstrate peacefully.
Yes, yes. He's quite, you know, forthcoming about, he says change is needed, but not in a violent manner.
Thank you so much, Mr. Lunga. Maybe before I go to our next caller, Chuoneso Mpofu, we have Mfundisi Richard Savuti Wariparunare. Mfundisi, mchidimu, tisataenda kune mwe mtereri wedu, murugunzwa ukasha unewanu warukuta uraparunara au, nipfungwa zaoza kasi ya nasi ya napamsorepe shirikuiti kakumusha. Zhiza, munga taura.
Mindi nuda kutiku mazimbabu enzo, sewa rikundinzwa. Hakuna nyika inoa kwa ni violence. Hakuna nyika inoa kwa anu machiru isana. Ndika atarira nyika ya Zimbabwe, tine ukama wakasimba. Iyo mapolisa ya tuku tawaranezwa o, wakoma wani ngina madiseguru wazuku. Opposition yu mune wazukuru watete wa anjazi warimo. Muzanu PF watete wa anjazi warimo. Saka chiku hindi kapa nicho kuti taku ziru isai sutoka. Zichiri wakutu uchenjeri tashaiwa. Tadi kutuaka uchenjeri wakuti tikwanise kusova Zimbabwe ni problem. And I believe kuti na mngari variku denga wa gere pachi garo chenyasha. Wanogo na kutipa uchenjeri wakuti tisove ma problems edu sema Zimbabwe. Pani kuti tichifuri ramberi tichiponda na tichura ndiste ura roka. Andifungi kuti inzira yakanaka iyoyo. Ini ndiri kutenda kuti sevarume nevakadzi vakafunda vari Zimbabwe nevari panze tikaisa musoro pamwe chete tinofanira kutsvaga imwe nzira yekuti tisangane. Mwari anofanira kutipa nyasha dzekuisa musoro pamwe chete kuti dambudziko ratinaro muZimbabwe. Kazhinji vanhu vanofunga kuti dambudziko remuZimbabwe riri politics chete. Rinoinvolva zvakawanda. It's economical, it's social, it's political, it's spiritual, it's social. Zvakawanda zvakaugadzirwa muZimbabwe zvinoda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete tigokudisa enzout inoita kuti vanhu vanotinyemura kuti honai Zimbabwe zvavari kuita vari kuunganidza musoro pamwe chete vachigadzira dambudziko ravo. Saka ndiri kuti kumaZimbabwe vese vari kufunga zvevhaiorensi handifungi kuti inzira yakanaka.
Ndizvozvo maita Mufundisi ramba yanyu muri parunhare. Tine muteereri Chuoneso Mpofu vari muno muAmerica. Makadi?
Ndiri pangu makadi yenyu hanzvadzi.
Aiwa ndiri mupenyu hanzvadzi. Ndinoromba kukubatisai parunhare kwekanguva asi manzwa zvataurwa nevamwe zvakupai mukana wekuti muteerere wopfungwa dzevamwe nezvataurwawo naMufundisi Sabvute. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pechirongwa ichi.
Inini hangu handikurudzire violence. Violence haina kunaka. But ndira kudzoka kune zvataurwa naMufundisi. Zvataurwa naMufundisi zvese izvoka ndotenderana nazvo. Asi pane nguva inoka. Zviri kudenganga zvinofanira zviri kutoenda kumapurisa acho ivari ndovangada kuudzwa izvozvo nekuti semaonero andakaita nekunzwa kuenda kubva vanhu vari kumusha veruzhinji havana kuda kutanga nekuita violence vakatanga vachingokumira kuti takunoita peaceful demonstration mapurisa ndo akatanga kurova vanhu so kuti mupurisa ndisekuru ndibhudhi ndihanzvadzi but bhudhi nehanzvadzi nasisi ndima kutanga kundirova ndirama ndakanyarara here ndo zvinozonetsa. Ava vanhu kuti tiite violence vechokwadi hazvina kunaka but ngatinzwisisei vanhu vari on the ground vanga vanida kufamba vakanyaya zvakanakanaka kungonoti tauya netsamba yedu vosangana nemapurisa akutanga kuvarova vodini so vana vakuti nonono tanya hatingarambi takanyarara makuti tambwende so hatingavapi mhosva hatiri kuvakurudzira kuti endai munogwa zvakashata tinourayiwa hatidi kudaro asi at the same time ngatige kuvapa mhosva haisi mhosva yavo vatoa kuto retaliate rasi wedi riri chairo chairo i retaliation ya kuitwa ne povo manji vakuto retaliate.
Asiwo imi se munhu ari kunze kwenyika ibandiko ripi ramuri kubatawo pamatambudziko ari kuitika muZimbabwe?
Vanhu vekudiaspora chekutanga tiri kutenda zvikuru nezvekuti vanhu vari kumusha zvikuru kuru kuru hatisi tingaita sei tisina vanhu vari kumusha chechipiri isusu kudiaspora basa rino rekuno kunze kuti ngatikurudziranei kuti isusu tisu tive voice revari kumusha vasingakwanisi kutaura tikapa for example IMF yanga ichitopa ma positive reviews kuti Zimbabwe iri kuimprova poverty yakupera zvese zviri raiti saka vangakwanisa kupiwawo mari kana vada kunzi vari kunzwa kuti mari saka vanhu vari kuno kuisusu ivoisi vedu kuti tichitaura kuti no hazvina kumira zvakaita saizvozvo marequirements amuri kuti akamitwa ayo haasi tomboriwo kuna itaidza mari akashayikwa saka ihuman right ipi yamitwa ipapo vanhu vari kufa nenzara saka ipoverty ipi yaimprova ipapo iyezvozvo kune mapetitions akaitwa ari kutoitwa akawanda ari kuendeswa kuunited nations ari kuendeswa kuimf kuti aiwa vedu weka onai zviri kuitika munyika yedu vari muzimbabwe havakwanisi kudaro isusu tiri kuno kuisusu hatikwanisi kunodemonstra kuzimbabwe asi isusu tinokwanisa kuita zvinhu zvakaita saizvozvo ndobasa redu isusu tiri kudaro kunoku
munokwanisa here kuwana henyu kanguva yekuti mumbobata parunhare kana muchiri kuda henyu tinge tichikurukura nemi timbonzwa kune mumwe muteereri todzoka kwamurimi napastor Sabvute kana muine mukana iwoyo
ewa ndinokwanisa baba
maita basa bata henyu Chris tinoona une muteereri ndisandataurawo nevandinaye kuno
yevo jonga silo Bangiswani osesouth africa kunjani Bangiswani hayi siyaphila thina kunjani esouth africa
hayi kunjalo nje
siyakwamukela kuhlela
yebo mina ebengithanda ukuphawula ngakho nje yilokhu ukuthi ukusolva le nkinga sezimbabwe ngodlame ngibone engathi ngeke kubasebenzele labo abenza lolu dlame umbono wami ukuthi njengoba umgabe ekhema lebandla lakhe ukuthi wavotela ngokusemthethweni bengibona kungcono ukuthi la maqembu akhona aphikisane ngawona wonke ayabambana wonke alwe ngazilinye abe liqembu elilodwa amele lokhu kuvotwa bamkhiphe ngevoti lo mgabe ngoba angeke aphume ma belwa laye ngale ndlela bamnika amandla ngoba uthi yena wavotela
hayi kuyezwakala hayi limqotho sibili lelo nkomo
yeah
sibongile kakhulu
mina ngoba kunje ngihamba amazwe wonke la kubuhlungu lamanje ngiphume eMozambique nje ngene eSouth Africa alikho ilizwe elingela muntu waseZimbabwe kubuhlungu siyahlekwa ma uthi ngwasezimbabwe nje uyahlekwa kuthiwa why lingayilungisi inkinga vele izinto that siyakufisa ukuthi sibuyele ekhaya njalo abathi thina siyathothozela lolu dlame ukuthi abantu babhikishe ngale ndlela asile uthothozeli ukuthi sikhathana asikwazi ukuthi singalungisa ngayiphi indlela yabona kodwa isifiso nje ukuthi akube lokuthula bazame indlela zokuthula kuzolunga khona baqine lapho ababambe khona kuzolunga khona
hayi kuyezwakala sibongile kakhulu mnumzana
ngiyabonga ba
okay
tomboenda kuna mfundisi Sabvute. There are some of the opinion that church members or church people, including pastors, we saw pastors demonstrating last week, they should not involve themselves in politics, but instead should pray for leaders for good health, wisdom, and good governance, instead of praying for change of leadership. What's your take on this, Pastor Sabut?
Maita henyu, kuona kwangu ndichitarira mamirira akaita upenyu hwemunyika yedu. Soko rekuti vafundisi havafaniri kunge vari mupolitics hazvisizvo. Nekuti wedzi rekuti politics rinoreva zvakawanda. Ndakataura paya ndambotaura nemi paya ndichiti Jesu akumuna John chapter 17 akatinamatira kuti musavabvise panyika asi vagare panyika. Zvichireva kuti muKristu oga oga ari panyika pano is an ambassador wemasoko akanaka. Kune nzira dzakawanda dzinogona kushandiswa namaKristu kuunza a good influence and a good change in any political organization or in any country. Izvozvo ndichitaura ndinotoziva machaplain wafundisi vari kumasoja. Machaplini vari kumapurisa chavanongoda kuita ikoko ndechekuinfluenza mweya wakanaka kuunza change ya kanaka inopindirana nesoko ramwari wafundisi titori mo titori ma politicians zvatitori nekuti kana ndichinamatira nyika ndiri kuto ndatopinda mo ndiri kutonamatira nyika nditori mo ndiri kuedza influence yakanaka hatina mati kuti vanhu vaurayane hatina mati kuti kuite zhowe zhowe aiwa hazvisizvo tinonamata kuti rugare ruwemo mukati memasoja chinondinangidza ndechekuti masoja asi kutaura nezvava vana vedu mapurisa atitaura nezvado vana vedu vamukoma redu saka mwari anofanira kutipa nyasha yekuziva kuti kunyange uri mufundisi une chikamu chaunogona kuitawo muhurumende iripo mumasoja aripo mumapurisa aripo nzira one yandinogona kukupa munhu iko zvino yandinogopa kuvafundisi iko zvino yekutanga ndeyekunamata nekutsanyira nyika yedu kunamata kunamatira hurumende kunamatira opposition kunamatira ene Zimbabwe ndo chinhu chekutanga chechipiri vanhu vanotenderwa kuisa musoro pamwe chete vafundisi varipowo vafundisi voisa vauchenjeri muzanu pf vafundisi voisa uchenjeri mundc ene political movement iripo kuisa mwari imomo nekuti change inoitika kana mwari ari kupindura minamato uye mwari vanopindura munamato saka handioni kuti dambudziko redu rakaomesesa zvekuti hatina mhinduro handifungi kudaro tinadzo mhinduro asi pamwe dzinonguva nekuda kwokuti vamwe tine mapersonal agendas edu tine zvivavariro zvedu tinoovharaidha zvinorehwa nesoko ramwari zvakanaka zvatinofanira kuita tozvireka
aiwa maita basa pastor Savu teramba yanyimuri parunhare Chris ndofunga unogona kumbotaura kana nemumwe muteereri
I'll talk to Miss Mpofu. Miss Mpofu, how are you doing?
Thank you, sir.
Mm-hmm. Yeah, tell us, we understand there's this big demonstration, big according to, of course, the organizers, that's going to be in New York when yes. President Mugabe comes to address the General Assembly. Can you give us just a few words that you know about this?
Okay, this demonstration is supposed to start on the 17th to the 21st. This is the time when we, the United Nations, the General Assembly is going to be held, I think, on the 17th to the 21st, yes, I think I'm right. So what we are doing is, some people cannot come during the week, so we picked the two major days, the 17th and the 21st. Although the demonstration will be going 17, 18, 19, 20, 21. But there are two major days. The reason why we did that was because the 17th is a weekend. The head of state won't be here yet, but that's when most of the people are off. So we are targeting to get volumes, to get large numbers coming in with their flags and doing the demonstration on that particular day. And then on the 21st, that's the other major day, this day we are targeting the day when Mugabe is going to give a speech. That is, if he's still strong enough to stand up and give the speech. So we are hoping that on that day, when he's giving the speech, if we can have a lot of people, so that the way we are looking at this is, for example, CNN is covering inside the United Nations, Mugabe is giving his speech. And then CNN is also covering outside, where the majority of the people are, during the demonstrations. So it will be like, okay, what is he talking about inside the United Nations when his country is outside screaming, shouting, crying? So we are trying to do that comparison. That's the reason why we have the 21st. So people can see. So they can say, okay, they're listening to what he's saying. He's talking about this peace in my country. And they're like, oh, wow, look at the people outside. What are they saying? What are the placards saying? They're talking of bring Itai Zamara back, do this, and all those things. We're trying to address all the things in the country, coming up with placards with all the problems that we have. Mm-hmm. So we'll get those up there. Yes, sir.
Okay. Oh, no, that's fine. You just keep holding. We will get back to you. We have to talk to someone on the line, Jonga.
Tina Mukoma Tanaka, ndofunga ndimuzvari ava. Makadi?
Tiripo hedu makadiyo.
Aiwa tiri vapenyu. Ndimai, ndimuzvari?
Ndi mukoma Tanaka. Ndiri mukomana ane makore 20.
Ndinayabo
10 years ndichigara muno South Africa.
Ehe.
Ndirugara nevabereki vangu. Saka ndakunzwai muchibvunza muchiti vanhu vari kumve uko chii chavari kumboita kubatsira vanhu havanowanikwa vari kuratidzika kana muZimbabwe. but ndikufira kuti ne tiri unokutiri kunokunze kwenyika kuno tiri kutambudzika na mai doctor zvakasena sana ari kuachira vanhu vari kuita mabasa ekuti dangu achigara mudzabha wangu asingambomaiti kungosapota vanhu ari kuZimbabwe. So ndosa kuti tihondo yatiri kurwa kunokunze kwenyika ihombe ndiyakatanga kare haisi hondo yane zuro. Tine makore anosvika 10 tisapota vanhu ari kuZimbabwe, of which vanhu ari kuZimbabwe toziva kuti ake zvino hakuna mabasa maindastry akavhara nekuda kwehurumende yava mugabe. Ina hangu ndanchikurudzira kuti vanhu ndevaramba vachiratidzira bhozi vari kutimirira isi vanhu vari kunokunze bhozi taneta nekugara kunyika isiri yedu. We suffered the humiliation, takapiswa kuno kusouth africa vanhu vari kuno havatide hatifarire kugara kunoko zvekuti zvanga zvichibvira aigona kuya kuzotora nemabhazi tinobatsira kurwisa hurumende yava mugaga.
Aiwa, maita basa mukoma Tanaka, moramba muchitsigira chirongwa. Zivisai hama neshamwari kuti aiwa, chitatu choga choga pane mukana wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvirova nemasoro nekupawo pfungwa dzenyu dzichinzwikwa pano pastudio 7. Chirongwa ndechenyu, diaspora, musi wechitatu choga choga. Tinotenda.
Zvakanakai.
Maita basa.
Tinotenda nenguva yamatipa yekutiisa pfungwa dzedu.
Maita basa. Kristi nemwe muteereri.
Ye, chonga silo Gabriel Ndebele. Kunjani baba Ndebele?
Hayi siyaphila baba linjani?
Hayi siyaphila. Ungaphi kwelizwe? Ungaphi komhlaba?
Ah, mina ngisekezi khona apha lapho kugotha ogola khona amacwindi.
Oh, yekezi. Kunjani ekezi?
Hayi ekezi kurayi. Dlala kuphela.
Ungasiphi imbono yakho?
Ya mina ngifuna ukukhipha imbono yami phela uyazi ngiyaphikisana lalaba abantu abasemazweni bazihlalele thina sisebenza ngapha ekhaya. Ayisikho lokhu imizwa eminingi kholapha ivele ithethwe ngabantu abaku-diaspora eminingi kakhulu okuthi aluba ayisibo labo abantu abaku-diaspora imizwa yona laluba la isilandele kholapha aluba ngakusela mina. So sikhuluma ngendlala inje ilanyulwa ngabantu abase South Africa nase Botswana. So mina ngithi kuyafanana ngesikhathi kuleli ayilizwe ayisibo bonke abaphuma aluba baphuma bonke babeza kudlangana anti kwaphuma abanye kwasala abanye okuze nabe buya basapotwe yile abaphela ukuze balwinti beqinile kambe aluba babethi bengena eZimbabwe behlangana lamabhulu kuphela behlangana lempi kuphela babeza kudlangaphi njalo ngasikhathi bani. So mina umbono wami yachiyana sikudlela ukuthi labana bangale bayakholisa akula muntu okholisayo.
Hayi siyakuzwakala. Hayi sibongile kakhulu baba Ndebele.
All right ba.
Jonga, that was a you know like a balancing act because he's giving us his position from Zimbabwe. He says it's not true that you know he's not one of those who's saying that people in the diaspora you know are just pointing fingers while they're sitting comfortably there and telling people to go and face the tear gas and so forth. Yeah. He's saying no, that's not the case because even the liberation war, there were some out of the country and the war was won.
Yeah, that's true. Maybe ndogona kubvunza muzvare mupofu mubvunzo wakananga na izvozvo kuti muzvare mupofu mazuva apera taidzwa vanhu vakawanda vachiti munhu akanga ambopinda mukutungamira kuratidzira kwakusvika muZimbabwe akazongobuda munyika anza atiza mune muchiona sei zviri kuitika izvozvo.
Ndinodzokera back kune answering ndichipindura ngumubvunzo wenyu as chokwadi ndakaona kuti inini kana paFacebook pane mamu panekambotaurawo nenyaya yekuti kumusha nditi ndikatukwa zvekuti nevanhu vari kumusha kuti uri kungotaura uri ikoko iwewe uya kuno sei utaura uri ikoko chandava chii ndichitaura ndechekuti ndichezvataura nabhudhiratore nechindeverawo kuti zvechokwadika tinge tiriwo hondo tiri kunoko ndikakwanisa kutumidzira mari kumusha yekuti matimini kuti mungakuronga demonstration but hamuna mari ye-ATM nekuti mufani mushandise totumidzira mari handiti kutobatsirana ikoko nekuti tese hatingadaro tiriko kuzokuita zvinhu izvozvo sezvanambopa maexamples andapa ayaya kuti chii kuti basa vanhu vekudiaspora ndere chii mabasa anobva asiyana siyana nevanini vari kunoku totumidzira mari kumusha tofambisa information and then zvokuti munhu anengabva kumusha anzi atiza zvinosiyana siyana. Umwe anogona kungoti achiti you know what ndiri pano nemhuri yangu ndandisina kunge ndichifungidzira kuti zvandatanga kuita izvi zvichasvika apa Saka pandasvika apa nezvazvave nemhuri yangu nemudzimai nevana, ndigaindichize ndimboenda upo. Umwe munhu anogona kuti, ah, ini handisi kutiza, ndiri pano ndamirakamira ndiri chandangu, chandagwinyira handibvi. Handiti maona. So vanhu vanosiyana. Saka tikakwanisa kuti ndiyatora zviri exact, tikatora nyaya yapasta Ivan Mawarire. Iwe angachitapa chavo vega kuti regai kufokasa pandiri. Ngatiregei kufokasa pana pasta Ivan Mawarire. Vakaita pavo, vachiri kukontinya. Izvi njiro vasisiri kumusha ikoko. Ngati kontinye isusu pachedu tega. Vari kumusha nevari kuno. Tiramba tichingoenderera mberi. Kuti isusu nekuti munhu atiza saka a kwanzi stay away, tikaita stay away chirudziya chishedzerari out of the country. Kwete vanhu vamwari, ngatiitei patokwanisa ipapo. Vari kuno kuti tichifambisa manyuzi kuti zvinhu izvi zvakaoma kumusha, vari kumusha vachiwo zvavanenge vachiti vari kumusha. Anengakwanisa kubva waone zvamuku zvakorera pachimanyika, otiza achimuregei yakadaro. Asi isusu vanhu ngatitambe tidi.
Aiwa, maita basa muzvari mupofu. Kana musina zvino kwamuri kumhanyira, tinongora kukumbira kuti murambe muripo tasarwa nemaminitsi mana kuti tipete chirongwa. Chris une muteereri.
Ye, chonga silo Victor Gushure. Kunjani? Kunjani Gushure?
Sikona kunjani baba?
Ye, ungapi kweSouth Africa?
Ngine Mpumalanga.
Oh, Mpumalanga kunjani khona ngale lamhlanje?
Hala Mpumalanga la kuyashisa.
Kuyashisa phela. Akusiphi imbono yakho?
Ya, munozwana uri kunoita mukati menyika yeZimbabwe ka.
Ah.
Ina uye kuti mapurisa emuZimbabwe akangata chino hani kuti atora side 1. Mapurisa vanhu vasingafanhunge waine one sided. Wanifa nangu wajitosi support wanamkomere na sisi wedu warikuwa rwira kodzero dzavo dzekuti iwo wazogone kupiwa umari chikunishandisa ndechekuti mapurisa ari kurova vanhu asi haasi kutambira ari kungorova vanhu zvisina kana PO box isu kuti tiyo South Africa uraiso takatotiza kurwa nanhu yeZANU-PF hurumende yeZimbabwe ndiyakaridzinga muZimbabwe kuti South Africa titambudze timu muSouth Africa saka ndoda kutokurudzira vanhu vari kumusha kuri nyika yeZimbabwe neniwo nditori munzira kuti ndiende mukati menyika yeZimbabwe ndomukamune musemande ndikutofanira kuti ndikwire bhazi kuti tiende ikoko tinobata nevakomana nehashtag tajamuka kuti hurumende iripo ngaichibve pachikaro mapurisa zvaari kuita ngaaregedze kurova vanhu watishungurudza vanhu ivavo izvo zvataura kuti hakuna chinhu chinopinda muZimbabwe chinobva kuSouth Africa kana kune imwe nyika tinorarama sei kuZimbabwe kwacho zvinhu zviriko waroda kuti isu tindotenge mashopu avo iwo randi racho tichanezera randi racho kuZimbabwe harisi kunoshanda mari yacho vakatora vakaendesa kunze kwenyika saka tinotenga mari yacho tiwana kupi.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Victor. Nguva ndo iri kuramba yechimhanya. Regai tichinzwa kune vatiinavo pano. Mufundisi Sabvute, mashoko enyu ekupedzisera.
Nguva yekupedzisera, ndiri kuda kutaura kumhomho yeZimbabwe zvikuru sei maKristo. Ndine soko panapa rinowanikwa kuna Second Chronicles chapter number 7 pavhesi ya 14.
Kana kuti mufundisi batai makadaro, regai tingodzi pane muteereri ari parunhara ari kumhanya vari kuSouth Africa. Mukoma makadi? Halo? Ndofunga nhare yavo yadonha nokuti vanga vachiti vari kumhanya. Dimurai mukoma, Pastor Sabvute ngoti gati pemukana kuna muzvare mupofu tobva tavhara chirongwa.
Ndizvozvo, inini nyaya yangu yakarerekera kumaKristo vanova ivo vanhu vane simba rekuchinja mamiriro ezvinhu mune zvemweya. Tine mhinduro yatinayo pane yatinowana kuna Second Chronicles chapter 7 pavhesi ya 14 panoti, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will
zvabva zvapera izvi mufundisi, asi ndinoimba kuti vanhu vateerera. Tine urombo hatina kuzokwanisa kupa muzvare mupofu mukana wekuti vange vachioneka vateerera, asi chirongwa ndechenyu. Vanhu vari kunze kwenyika vari mudiaspora, rambai muinesu zuva nezuva. Chirongwa ndechenyu. Ndini Jonga Kandemiri, Chris.
Yes, and we'd like to thank our listeners and viewers who joined us tonight. Hoping you'll stay well until we meet again here on Studio 7 Live Talks Diaspora Forum. This is Chris Gande in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.